suherin. Oherin, ben uzaluramam suherin. Oherin, ben uzaluramam suherin. Oherin, ben uzaluramam suherin. Mazuo wakazaruka chinodiwa bedzi kurangarira varimo mugomo varimo iwe andiro yeke andibaike aiwa ndonzwa muzindo mudzimu ndiringe uriko here aiwa ndonzwa muzindo panorira mere vanobudikira kunyaradza iwe ndi panorira mere vanobudikira kujengeta iwe ndi Majangamire kwa gadini kunopiwa Tangoramba tichifamba tiri pamwe chete tisapatsa nure nzira Tangofunza tiri pamwe kwanzi kune dare kunobudira nesuwa Mukati pasimba tichano vasunungura vanopengera munzira Tiri kuyadzwa tiri pamupata iwe ndipe katari nemvura Zvandaona nanyanza kuongorora kune gwenzi rinobvira Tiri kuyadzwa tiri pamupata iwe ndipe katari nemvura Zvandaona ndanyadza kuongorora vanamirira ndife
Karai mandi pamaruva
kuti vandipe
ndipei musati makanga
vanamirira ndife
Karai mandi pamaruva
kuti vandipe
ndipei musati makanga
ndihorore ndibate baza vakomana
ngomainorira
ndine mukudze
wamagamirira
ndichingamidze
pembe
Ndihorore ndibate baza vakomana
Ngomainorira
Ndine mukudze
wamagamirira